Sangano yeDavos unganidza vatungamiri venyika dzakasiyana siyana uyewo zvakare vatungamiri vemabhizimusi pasi rino rese nevamwewo zvakare vane mari kunge vachiinvesta munyika dzakasiyana siyana vanenge vachizeya nyaya dzakasiyana siyana dziri kuafekta global economy dzinosanganisira nyaya dzecrisis iriko kuukraine nerussia nyayawo dzakaita sekukwira kwakuchiita zvinhu pasi rino rese maglobal inflationary pressures. Saka unopa nyika dzese infect kana kuti vangu vachishambadza in opportunities e investment ekuita zvemabhizimusi munyika idzodzo. Saka zvinokosha kunyika dzakarasana Zimbabwe dzichiri kusimukira uye dzinoda investment or direct investment even ma capital inflows kuti vangu vachienda ikoko nekushareo maexperience nedzimwe nyika in terms of kudeal and kana kuaddressa some of my challenges are face the global economy.
Ndezvipi zvinofanira kugadziriswa neZimbabwe kuti iwanewo ichiwana vangauye vachizodyara mari dzavo imo muZimbabwe kubva kumusangano uyu?
Senyika tinofanira kunge tichigadzirisa doing business environment yetu nelive makakoka mainvestors as long as environment on the ground is still conducive. Hawakwanisi kuvachuya. Saka mainvestors ese anongachida kuisa mainvestments avo muenvironment iri stable politically, economically. Uyewo investment inoita kuti vakwanisa kuvachimaximiza maretern on investment. Saka challenge iripo senyika ndekuti tirambe tichiimprova doing business environment. Tidile nyaya instability, high inflation. Inflation iri pamusoro zvakanyanya saka zvinodiscourage investment izvozvo. Hakuna investor anoda kuisa mari muenvironment ine inflation iri pamusoro zvakanyanya seyatinayo. Saka ndomamwe machallenge aripo atinofanira kunge tichikurumidza kuti tiadresse.